Wakafamba zakanaka zikuru sawa kumisangana na chifu dweni wakakurukura jena zao yale waliri esimu zao wakataura jena zikuti wano wano garisika zakanaka sei nekuti nyika yenu dzokera mukutongwa kune mitemo zvakaita sei president wano dziwo chifu dweni vanga vasiri kushungurudzwa maningi nenyaya yekuti vakasungwa nokuti vanoziva kuti vakasungirwa kutaura nyaya dzekodzero dzevanhu nekuita basa ravo vakadaiwa ndo zvinopota zvichiitika kana mune hurumende yakaita seyavamunangagwa inonzi chero navazima chaiwo iyi hurumende isiri yedhemokrasi.
Vakawanda vanga vachitiwo bato renyu remdc rarasa Ishe Ndiweni kubva pavasungwa kusvika vapiwe mutongo nekusvika iye nhasi. Kushanya kwavachamisa uku kunosiya papi mashoko iwayo?
Ndinofunga kuti vanhu vanga vachidaro vanhu vanenge vasingazive kudyidzana kuripo pakati pachifu Ndiweni napurezidendi Chamisa. Vanhu zvavo vasinganyatsoziva kuti purezidendi Chamisa vanga vachitaura nemhuri yekwachifu Ndiweni uyezve vanga vachigadzirira kuti vandosangana navo enda vasi kuzoregedza kupota vachindovaona vachibatsirawo kuti vawane kusununguka.
Vamwe vari kuti kutongwa nekupiwa mutongo kwaIshe Ndiweni kune chekuita nezvematongerwo enyika. Vamwewo vachiti aiwa zvinhu zvinoitwa pachiteerwa mutemo nekuti vakatyora kodzero dzevanhu. Ivo Ishe Ndiweni vakati chii panyaya?
Munoziva kuti tinenge tawana vanhu vakati vandei vanenge vasina kana njere dzekushandisa chaidzo nekuti makambovona here kuti magistrate ukateura kuti munhu unofanirwa kuenda kujeri kwemwedzi mitatu kana miviri munhu yaubva apila kuhigh court. High court yoti aiwa ba apa magistrate vakakanganisa. Magistrate vaava vatongobva vaendeswa kujeri kuti hanzi vakakanganisa. Chifu Ndiweni vakaita zvavakaita vari pabasa vachiita nekodzero dzavainadzo dzepabasa. Saka hamusunge munhu kuti aita basa rake chero muchitonga kuti akanganisa. Asi tinoziva kuti chero ipapa haana kukanganisa, nyaya iripo ndeyekuti munhu akunzi anga atongwa naChifu Ndiweni anga munhu wezano, uye Chifu Ndiweni vanga vachitsvagirwa kuti vasungwe zvavo pasina zvavaita. Saka tinoziva kuti chero ukazvitarisa ndivi ripita iro hazvina musoro kuti noti magistrate wasungirwa kuti vanhu vakataura kuti zvaakaita hazvina kusatiswa nehigh court. Saka apa tongoda njere shoma sereka, hatigoni kupota tichingoitisana naro nevanhu vasingari kufunga zvavo. Hapana mhosva ina Chifu Ndiweni ukazvitarisa chiri nedivi ripita iro.